mhaka akamira pamberi peungano yekucherechedzwa kwezuva revanasikana pasi rese musi wa11 Gumiguru pamuzinda weUnited Nations muNew York achitaura akamirira vanasikana vechidiki nhunha dzavo uye shuviro dzavo sevechidiki. Mhaka anoti shungu dzake ndedzekuti vanasikana vechidiki kuZimbabwe vawane izwi nemikana sezvaanoitawo kuno kunyika yeAmerica, saka achibatsira zvakanyanya kusimudzira vamwe vake kuZimbabwe sezvaakaita nezuro zuva rese kuChimanimani uko kwaitwa mitambo yenhabvu yevanasikana senzira yekuvabatsiridza kubva mumatambudziko avanosangana nawo.
Yeah, as MTC, we have had soccer tournaments these past 2 weekends celebrating International Year of the Girl Child. The first one was last week in Mindoro, and then this one that started yesterday is in Chimanimani. And our theme this year is hashtag Redefining Girls' Spaces. And the girls have just come together to celebrate themselves as girls and feel comfortable playing soccer and spreading the message of ending early child marriages. And it's been amazing just to see all the people come out and support MTC and what they're doing by making change in these rural areas. And it truly is so special to me in my heart.
Mumwe wevaironga mitambo yanezuro ndigogo Christine Mandoringisa ndivo MTC patron wesangano rinokokerwa namuzvare Maka Chikowero. Tinzwei kuti vanoti kudiwo neurongwa uhu.
Vana vedu vawaniswa mukana wekuti vamwe vange vachibetwa zvikwata zvikwata vachidzidziswa yatinoti nhanga. Pavanoti kunhanga ndiko kunodzidziswa vana vasikana zvimwe zvimasekret zvemadzimai kana kuti zveusikana. Then vachidzidziswa vamwe vaiunganidzwawo vachidzidziswa about stopping kana kuti avoiding to get into drug abuse. Vachidzidziswawo zvakawanda wanda zvinoita kuti maspaces ekuti mwana awaniswe mukana wekubva paposition A achienda kuposition B nezvezvakanakira.
Captain wechikwata chemutambara high school chakakunda mumitambo iyi Natasha Mushango anoti vanofara nerubatsiro rwavanowana kubva kusangano raMaka.
Isusu zvatadzidza semutambara tatodzidzawo kuti mwana wemusikana haukwanisi kukwanisa kunororwa nokuti unokwanisa kuenda kunororwaka hauzokwanisi kunopesa machallenge dzakawanda, saka kana uchitamba bhora hauzokwanisi ukasikororwa.
Captain wetimu yeMTC Sirens Yolanda Shua anoti upenyu hwavo sevechidiki hwachinja kuburikidza nerubatsiro rwavanowana kubva kuna Maka nesangano rake.
Ini ndotokurudzira vasikana especially nezera redu iri kuti varamba vachingotambawo bhora nekuti ndei zvaitoita kuti tikatonawo timu inotondisposo ndaitodawo kuzotamba bhora ino ndichitoendawo kunobata.
Itsigire ndirokufara nekuti varotitsigira kuti tikakasike kurorwa nguva zhinji nokuti vatitoswera kumagiraundi sanguva yekuzororwa manje vanokabatira.
Coordinator veMTC vanomirira vese vari muurongwa hwemitambo iyi vachibva kusangano reGirls and Goals vaBlessed Mudaka vanoti mabasa amaka anosimudzira donho ravo nevanasikana chero hake ari kunyika iri kure.
Kuno kuko vana vari kuuradza kufarira programu yeshekuita. Isusu programu yedu yatichiita iyi ndeyekukurudzira mwanasikana kuti aparticipate mune zvemasports. At the same time tichifambisa shoko rekuti vana vadiki ngavarege kurodzwa vachiri vana vadiki. Saka tinounganidza vana vadiki vacho, tozounganidza community yacho tichingorayira mashoko iwayo kuti regerai kutambira mari dzevane dzichida kurodzwa vana vadiki. Nekuti kutaura kwandiri kuita izvezvo, ngoma dziri kungorira, community yacho yakangoungana. Kana patamboita roko makuseni nemakoshi necommunity chichiti ndimani, makoshi angaisunga nemamoto avo achiti tinoti vanorodza vana vadiki ande vanorora vana vadiki ngavavharwe mukati. So tikuona kuti shoko retu isusu ratirongofambisa rekuti no to child marriages, no to child abuse riri kufamba zvakanaka.
Vaimbove mumiririri mudare remarepresentatives kuNew Hampshire amai Jackie Witherspoon vaudza Studio 7 kuti havasati vamboona mwanasikana anenge Maka Vachiti Maka akatanga kutaura pamaungano United Nations aine makore gumi ekuberekwa. Pari zvino Maka anoti ane shungu dzekuramba achibatsira vamwe vake kuZimbabwe kuti mazwi evanasikana anzwikwe zvakafanira. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo ndichakupai zvechimwe chirongwa chevechidiki. Morara zvakanaka.